Mun biro re duguru remtemo constitution mune urongwa iwowe kuti kunofungirwa kunge kuchiitwa inonzi muchirungu independent complaints mechanism committee inoongorora zvichemo zvevanhu maringe nemasecurity forces. Hurumende yava Munangagwa yakatanga gura rakapera. Payakatanga nyaya hombe yanga ichinetsa mazuva iwayo yanga iri yekuti tigadzire mutemo wekuti tiende kumaelections. Uchipera kugadzirwa takabva taenda kumaelection. Maelection achipera kwakabva kwaita vakaitawo makakava vachiti takabirirwa. Nguva ndobva yambopera tichimirira kuti nyaya iyoyo igadziriswe. Yagadziriswa dare rataura kuti vamunangagwa ndo vakasarudzwa. Takabva tapinda mushishi nekuita nyaya yebudget. Rakatopera takuda kuenda kuChristmas kulower house kuNational Assembly rikazopedzeswa neSenate gore rino. Saka avo vari kuti hurumende yanonoka hamino kuti vange vachida kuti imhanye zvemhandoi nekuti mukana wacho wekuti iite zvose zvavanga ichida kuti zviitwe wanga usipo nenguva yanga iripo.
Asi hurumende yakazvipira here kuumba komiti iyoyi vaZiambia?
Hurumende yavamunangagwa yakazvipira kutedzera mitemo yese nyika yatina inonzi muchirungu abide by the constitution or kuti tinge tichiita inonzi constitutionalism. So zvese zvakataurwa muconstitution ndo zvatiri mushishi yekuita inonzi muchirungu align mitemo imwe yese zvekuti tasarirwa nemishoma. Iro gore rino tinosungirwa kunge tichipedza yese mitemo yasara nekugadzira zvese zvinosungirwa kunge zvichigadzirwa mubumbiro.
Asi tichimbotarisawo nyaya dziri kunzi dzakaitika dziri kupomerwa vemauto nevamwe ava, vamwe vari kuti kusavapo kwekomiti ndokunogona kunge kuri kupa kuti vamwe vanhu vatye kuenda kunomhanara kumapurisa. Munoti kudii?
Ndo maonero avo. Asi chandiri kuda kutaura ndechekuti komiti yakaunzwa nebumbiro yanga isipo mitemo yedu yeZimbabwe. Saka chinhu chitsva chekuti haungati vanhu vari kutadza kuenda nekuti pane komiti yavanga vasati vajaira yavasingazive paichaumbwa. Inoda kutoshambadzirwa kuti vanhu vazive kuti basa rayo inoita nezvei.